vamalianga vangu vari nengwe zanu PF Central Committee vakashaya musi wa 15 ndira kuparinyatwa mushure mekurwara kwenguva diki uye Dr. Gwaradzimba avo vange vari gurukota remanikaland vakashaya musi mumwe chetewo pane chimwe chipatara muHarare mushure mekubatwa necovid-19 vamunanga kwavati utachiwana hwecovid-19 huriko mazuva ano huri kupararira zvakanyanya uye zvakakosha kuti vanhu vachiche maitiro avo mukutevedza zvese zvinosungirwa kuitwa nepasi rezveutano neWorld Health Organization mukudzivirira kuparara kwecovid-19.
The present COVID-19 variant is stronger and is spread much faster.
Utachiwana huriko hune ukasha uye hunopararira nekukasika zvokuti tinofanirwa kungwarira pamwe nekuona kuti tazvidzivirira.
Vatiwo zvakakosha kuti vanhu vasina mabasa akakosha vanoita vagare kudzimba vachiti Zimbabwe ichakunda denda recovid-19 kana vanhu vakazvidzivirira kubva kucovid-19.
Zvakakosha kuti titevedzere zvese zvatinonzi tiite kuzvidzivirira kubva kucovid-19. Ndinokumbira mese kuti murambe muchishandisa masanitizer, kupfeka maface mask zvakanaka pamwe nekuita social distancing.
Denda recovid-19 rauraya makurukota matatu ehurumende kusanganisira vaperenzishiri vakafa gore rapera uye gurukota rezvekuryidzana nedzimwe nyika vasirusiso mwoyo avo vakashaya nezuro. Hurumende haisati yazivisa nezveurongwa hwekuti vamwoyo vacharadzikwa rini. Vakafa nobata chigaro chemutauri wemdct Witness Dure vaudza Studio 7 kuti vanobvumirana vamunangagwa kuti vanhu vagare mudzimba pamwe nekushandisa nzira dzese dzekuzvidzivirira kubva kucovid-19.
Asiwo tiri kukumbira hurumende kuti panguva ino iyo inge ichitarisa pese pese ichigona kuti mafacitness ayo agone kubata vanhu vanorwara kuti vabetsere, nekuti chirwere ichi chinoda kuti munhu abetsere nemaoxygen tanks nechichichi zvisingagoneke nevakawanda vanogara muno muZimbabwe.
Munyori anoona nezveutano muMDC Alliance uyimba ive kurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Matsorera vatiwo chokwadi kuti utachiwana hwecovid-19 hwave kupararira zvakanyanya. Dr. Matsorera vati zvakakosha kuti hurumende iite ongororo yekuona kuti utachiwana huripo mazuva ano hune ukasha kudarika hwaivepo here. Kunyange hazvo mitemo yekudzivirira kupararira kwecovid-19 ichiti munhu anenge ashaya nedenda anofanira kuvigwa nekukasika. Izvi hazvisi kuitika kuvakuru vakuru muhurumende nevezvematongerwo enyika. Dr. Matsorera vati panofanira kugadziriswa kuitira kuti mutemo ubate vanhu zvakafanana.
Ipapo ndopavanokanganisa zvikuru nekuti isi toita zvatinoona vachiita. Mangwana vakazoda kutimanikidza kuti tichengete munhu wedu zuva rashaika kana mangwana acho tinorambawo kuti kuonyi makatora 6 days wani. Mutemo ngaungoaplaya zvakafanana kuvanhu vese. Ukasaaplaya zvinoreva kuti mutemo uyu hauna basa, vari kutinyepera. Hapana kuparura kunoita chirwere kana vanhu vachichengeta bhodhi ichigarayo mumba nezvimwe zvakadero. Saka ngavachenjere ipapo vachinje maitiro.
Vamunangagwa vati Zimbabwe yakaona kuzvitonga kuzere nekuda kwekuzvipira kwakaita vanhu vakaita savamalianga naDr. Gwaradzimba avo vakarwa muhondo yesununguko. Vatiwo vanhu vakadzidza munyika vanofanira kuita zvematongerwo enyika sezvaiitwa naDr. Gwaradzimba kuitira kuti zvirongwa zvehurumende zvekusimudzira upfumi zvakaita seVision 2030 neNational Development Strategy 1 zvibudirire. Vamalianga naDr. Gwaradzimba magamba echitatu kuigwa zuva rimwe chete paHeroes Acre zvichitenda kuigwa Papa George Rutanire naamai Maud Muzenda muna 2017 uye amai Vivian Mwashita naamai Victoria Chitepo muna 2016. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.